Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichachinja pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingombunyikidza mashandiro atinoita nevamwe mabazi atinoshanda nawo.
Rimwe sangano rakazvimirira rinoti rinoimba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pepvo bill rakapasiswa nedare rehouse of assembly.
Gore ra 2022 igore ranga rakaomera murayiridzo muZimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasalaries avarayiridzi zvisina kutenderana navarayiridzi haana kuzova anopiwa kuvarayiridzi, kunyangwe achiramba achingotorwa kubva pamasalaries avo.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zvimbizo zvayo uye kurega zvekuramba ichinyepera varayiridzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhapfu weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinovimba kuti kupasiswa nedare reHouse of Assembly kwebhiri rokuvandudza mutemo unoona nezvamashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti PVO bill, mukupera kwesvondo rino hakuzokonzeri matambudziko mukufambisa basa ravo nemabasa emasangano akazvimirira oga. Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu, vanoti pane mabasa mazhinji ekubatsira vanhu ari kuitwa nemasangano akazvimirira, chikonzero chiri chekuti hurumende haingakwanisi kuita zvose iri yoga ikuita basa ravo. Dare reHouse of Assembly rakapasisa bhiri rePVO bill pakupera kwesvondo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mutemo uyu wakakosha kuhurumende yavo nekuti masangano aya ari kupindira munyaya dzezvematongero enyika. Asi vemasangano aya vanoti zviri kutaurwa nehurumende handizvo. Tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu kuti tinzwe maonero avo.
Nauya muri kutaura nezvayo, tinoona kuti inhau inotishungurudza sevamwe vanoshanda vakazvimirira vachiratidza pundutso nekuti nyika ifambe zvakanaka. Chinhu chinokatyamadza zvikuru, charimatotirangaridza nekuti tiri kuno tainge tatokanganwa nezvacho. Saka tinoona kuti mutemo iwoyu ukauya unogona kutimbunyikidza zvakanyanya tigotadza kubata basa redu semabatiro atanga tichiita.
Saka imi nesangano renyu moita sei nenyaya iyi vachikumbu?
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichachinja pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingombunyikidza mashandiro atinoita nevamwe mabazi atinoshanda nawo. Saka tinoona kuti pakataurwa nyaya yechirongwa ichochi, vazhinji vamwe pazi hurumende vatanga tichishanda navo, especially vanoshanda mupazi rehurumende repasi ratinoti relocal government, kumarural district council, tava nedambudziko rekusvika tichitaura nevatungamiriri nekuti vava kutiona sevanhu vanokanganisa pundutso munyika, ivo vasingazive kuti basa redu nderekuti tirambe tichivandudza mamiriro akaita nyika uye nekuti mari dzenyika nezviwanikwa zvose zvenyika zvishandiswe zviri pachena.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi vaneta nekureverwa nhema nehurumende. Sangano iri rinoti hurumende inopikisa zvinhu zvizhinji asi ichityora zvainenge yavimbisa. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Joe vanoti hapana chakaipa kuti varairidzi vaende kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika, vachiti asi hurumende inofanirwa kuva nechekuita nenyaya iyi kuitira kuti kubuda kwavarairidzi uku kubetsere nyika. Dr. Joe vanoti hurumende inofanirwa kutanga kushanda nevarairidzi zvakanaka uye inofanirwa kurega kuona varairidzi sevakangomirira kupikisana nehurumende.
Gore ra 2022 igore ranga rakaomera murairidzo muZimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasalaries avarairidzi zvisina kutendera navarairidzi haana kuzova anopiwa kuvarairidzi, kunyangwe achiramba achingotorwa kubva pamasalaries avo. Zvekare tinoona kuti chivimbiso chokuda kubatsira varairidzi pakubhadhara maschool fees hachina kubuda. Hurumende yakaramba ichingochinja magoalposts zvinoratidza kuti inongori delaying tactic kana kuti chivimbiso chamanyepo chokuda kubata varairidzi kumeso. Iko zvino takunzwa kuti kune zvemasolar system zvakuda kuti zviuye kuti zvipiwo kuvarairidzi, asi hazvina chouviri nokuti varairidzi vaneta nokungopiwa zvivimbiso zvisingazobudiriri. Zvichakadaro tinoona kuti nyika dzakawanda dziri kuda unyanzvi hwavarairidzi muZimbabwe. Saka nekuoma kwezvinhu muZimbabwe uye zvinokudiwa kwevarairidzi muZimbabwe nana UK, kana pasina zvingaita kuvandudza masalaries avarairidzi zvingangoreva kuti iko vazhinji vavarairidzi muZimbabwe vangawanikwa vachiinda kunotsvaga mafuro manyoro, izvo zvinozopa kuti varairidzi vanosara vari muzvikoro vave vashoma shoma.
Saka imi sevarairidzi moita sei nenyaya iyi, Dr. Joe?
Tinokurudzira hurumende kuti ivandudze mari dzinotambirwa navarairidzi uyezve kuimprova maconditions of service kuti varairidzi varambe vane chidokwa dokwa chokuda kuramba vachishanda muZimbabwe, uyezve hurumende ichiita government to government arrangements dzinozopa kuti ivo vari access kune vanodiwa kuti vabatsire vana vomuZimbabwe ndivo chete vanokwanisa kuenda kune dzimwe nyika. Izvi zvino batsira kuti tichengetedze dzidzo yomunyika. Tozotiwo avo vanoda kuenda voenda zvavo mushure mechibvumirano nedzimwe nyika vachikwanisa kuzodzoka vachibatsirawo kuvandudza education system pane inonzi pachirungu brain circulation iri opposed to brain drain. Nokuti kana vanhu vachingoenda kune dzimwe nyika vachiinda mazvake mazvake pasina chibvumirano chenyika, zvinoreva kuti panenge pasina chinouya kunyika. Asi kana pane chibvumirano, zvinorevawo kuti vanoenda vachikwanisa kuzodzoka mune zvakanaka vachivandudzawo education system yomunyika, nokuti unyanzvi hutese tese hwavanenge vakawana kune dzimwe nyika vanokwanisa kuzowana mukana wokuti vadzoke vachibatsirawo kuvandudza dzidzo yomuZimbabwe. Saka isu ndo zvatiri kukurudzira kuti pari zvino pane zvatakatarisana nazvo education system munoda kuti mari dzinotambira varairidzi dzivandudzwe, maconditions of service avandudzwe, varairidzi varambe vachida basa ravo rourairidzi muZimbabwe nokuvandudza education system. At the same time avo vanopfuura vatinoda munyika vachikwanisa kuenda kune dzimwe nyika kunotsvakawo humwe unyanzvi hwavanozopavo kuti kana vakakwanisa kuzodzoka after chinguvana kana makore avanenge vambonoseva kunze zvibatsirewo education system yomuZimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Bato reMDCT rakaita kongresi yaro nezuro kuHarare City Sports Center kusarudza utungamiri hutsva. Mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora vachiti vakatarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vanhu vari pasi pechiuru chimwe chete ndivo vakange vari pamusangano uyu. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakongresi yebato ravo yaitirwa muno muHarare, vaMonzora vatenda kuti bato ravo harina kuita zvakanaka pasarudzo dzemabuy election, asi vati nekuda kwekugadzirisa kwavaita nyaya dzeutungamiriri kuburikidza nekongresi yavo, vaive kutarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vasarudzwa zvasachigaro weboka revechidiki mubato iri vaAlbert Chidakwa vati vari kutarisira kuti bato ravo richawana mavhoti anodarika 60 kubva muzana musarudzo dzegore rinouya.
Sevechidiki tichakambenera president vedu, our presidential candidate is none other than Douglas Togara Semotora. Tine chivimbo chekuti sekutaura kwedu semusangano isusu takatageta kuwana 66% of the votes. So but tichange tichishanda maprovinsi ese tichange tichishanda takatageta 66% emaprovinsi.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoyi kuti havaone MDCT ichikunda musarudzo.
Hatorina kana mastructures akakwana kunga kupi munyika yese. Pamabuy elections chaipo akatadza kana kuti aise ma candidates kune nzvimbo dzakatoti kuti. Saka zvinongoshamisa kuti zvakadaro achitadza kufielda ma candidates akutaura kuti achawina ne 60%. Akumba vanhu here?
Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutarisirawo kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 6, uku bato riri kutonga reZANU PF richitiwo riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 5 musarudzo idzi. Vanga vari sachigaro weMDCT Congress iyi isati yaitwa, vaMorgan Komichi avo vasina kusarudzwa vaudza vanhu vanga vari paCongress iyi kuti vari kutarisirawo kuti bato ravo richakura. Asi mumwe wavanga vari paCongress iyi vaSilas Zakeyo vati vabva kuNorton vati hazvipe zvakaitika kuti MDCT ibudirire musarudzo kudzamara yaregedza kudyidzana nebato reZANU PF.
Tikuti musangano weMDC ndaumire uri wega, hakuna munhu wePoland anowirirana nemunhu wekuZANU PF vachiita Poland vachinowirirana vari vega. Hazviko, hazvo zvakaitwa naTsvangira izvozvo ende hazviko ndozvakatizwa naNelson Chamisa. Saka anesei kuti vanhu iva vari kuwirirana neruling party ZANU PF vachidhila vari musangano weMDC. Those people were supposed to go out. Wosiya musangano weMDC uri clear, wakachena, wakazvimirira.
Vatori venhau vamborambidzwawo kutora mifananidzo yekunetsana kwamboita vamwe vatsigiri vebato iri panze peCity Sports Center apanga pachiitirwa Congress iyi. Vasarudzwa paCongress iyi sevatevedzeri vavaMonzora ndamai Paulina Mpariwa pamwe naSenator Chief Ndlovu. VaElias Mudzuri avo vanga vari mutevedzero wavaMonzora havana chigaro chavakwikwidza paCongress iyi mushure mekunge vasina kudomwa kuti vakwikwidze nenhengo dzebato iri uye vanga vasipo paitwa Congress iyi. VaSolomon Chikowero ndivo vatsiva vaKomichi sasachigaro webato iri uye vachange vachitevedzerwa naMuzvare Yuvhone Musarurwa. Kunyange hazvo vaMonzora vati vafara nemafambiro aita Congress yavo, pane vamwe vakaita savanoResti Marara avo vaida kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato iri vakaenda kumatare vachiti bato ravo harina kutevedzera zviri mubumbiro rebato ravo pakudomwa kwevanhu vakwikwidza paCongress. Asi dare repamusoro rakati nyaya iyi hainganzwi kwezvechimbi chimbi. VaMarara vati havana kuenda kuCongress yanhasi vachiti zvaitwa izvi idamba vanana. Mwana wavatsvangirai uye vari mumiriri weGlenview South muparamende vaVincent Tsvangirai havanawo kuenda kuCongress yaitwa navaMonzora iyi vachiti havawirirane nezviri kuitika mubato ravo. Congress aitwa neMDCT yekusarudza kutungamiri kutsva webato iri ndeyekutanga kubva zvakafa vaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pakamboitwa imwe yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress iyo vamonzora vakakunda Mike Thokozani Kupe muna zvita 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti kurodzwa kwevana vasati vabva zero kwanyanya zvikuru mumapurazi emunharaunda yezvimba, uko vabereki vanonzi vari kuroresa vana vavo pamusoro pekushaya. Izvi zvakaziviswa nevanoona nezvebudiriro kana kuti Zvimba District Development Coordinator vaDesmond Gumbo Chuma. MuNewsZimbabwe.com mune nyaya inoti sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti sarudzo dzegore rinoya dzichakonzera kudeuka kweropa kusati kwamboonekwa kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Masangano akazvimirira anopfuura makumi masere anosanganisa makereke, masangano anorwira kodzero dzevanhu, masangano evashandi nemasangano evadzidzi anoti zvaari kuona kwavanofamba munyika zvinoratidza kuti pachakuvadzwa vanhu vakawanda. Nepenyuro yeZBC inoti guta reHarare rakatarisana nekupararira kwechirwere chetyphoid kunyanya mumisha yebudiriro Glenview neGlen Nora, zvichinzi vanhu makumi matanhatu vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Kuti panyaya yemaMPs apo vakazwa ari kupuwe mari mamazi mari akawanda. Ndiri kukumbira maMPs kuti paanonga agai dhisikasa ngatanga atarisawo mukati mwenyika ino yeZimbabwe kuti yakamira sei. Vanhu mumakirinika hamuna mishonga, vanhu vari kutambura zvakawanda, maticha haana mari, vanhu vari kutambura. Saka tozoonekai musepalamendi yedu seanhu atakasarudza makuti murudopwe mazimari akadai akadai akawande kudaro. Muri kuona zviri kuita here? Tangai mwataurirana mukati mepalamendi yenyu muchidhisikasa kuti muonoti munyika muno makamira sei, hamuna urombo here? Moizotorawo mari. Saka mukatore mari yanhu asho mashoma watore mari dzodzese, vamwe vandorarama nei? Chetiri kunyanya kukoshesa kuchemera mumahosipitoro. Mahosipitoro ngamuite mishonga, mahosipitoro manesi ngaapuwe mari.
Pindura baba vari kubva kutaura, vataura vachitizvo Zimbabwe yakasununguka, hatifanirwe kutemerwa zviga nevamwe vanhu. Hamufanirwe kutemerwa kwazvimwe zviga. Zviga zviri kutaurwa ndezvekuponda kwavari kuita vanhu. Ngavanzwisise ipapo, zviri kuita kuti America ivatemere zvirango zvekuponda vanhu zvari kuita. Hamunangagwa kuti vanhu vari kungourawa vachidisapiswa. Wana Blessing ale wana itaidza mara vakavanda vanhu vadisapiswa. Saka America ingafarira rufu rwavanhu shuwa. Aivanga vatibatsirewo wedu wetatambura kuno kuZimbabwe. Tatambura tiri kuurava. Fanana takuenda kumaelection akadai izvi. Hakusi kubuda chakanaka. Vari kutadza kunzwayo tsitsi yegukura hundi yavakaita. Ndiwo futi honzeri vamunangagwa vagumirwa ngavachibva pachigaro. Havana nezvavari kumboita, vari kungodzaita. Isu tiri varwi vehondo, hatina kana chatiri kupuwa. Asi vakupa macivil servants nemaminista ma15,000,000,000 emaUS. Isu maovheti takarwa hondo, hatina chatiri kupuwa isina amunangagwa. Hatina, tiri kungotambura.
Ini ndinonzi Mafia Kureva, ndinogara kuno kunzvimbo yeBedbridge kuna Mazenda. Chandinoda kutaura ndezvokuti uyu murume anonzi Charumbira anonyadzisa nokureva nhema dziri pachena kudaro. Nhema dzaari kutaura dzakafanana nokuti chero wakatarisa yunifomu yamanesiya anogona kuti ndeye redhi. Munangagwa munhu ari kuchemera kuti ndakasiyirwa ivo kuenda kusamiti. Iye akureva nhema kuti Munangagwa akaramba kuenda. Iye ane misodzi pamatama Munangagwa achichemera kuinda. Haa, nhema dzaunotaura dzinonyadzisa mhani. Uchenjera kuti unodzingwa mupati iyoyo. Unodzingwa muZANU PF. Hausati waziva ZANU PF. Unosvodesa Charumbira.
Ini andi tenderu kutaura zitarangu sasabu. Dambu jivuratina rukunu ndio kuti kwa kanji pa shirungwa cheo urumende chembeo. Kwanu waipuwa matukeji hungu mbeo ya kashika. Asidambu jiko mafetraize, hakuna kana mafetraize. Tunogara kunu kusiakovu kashiswa ward 8. Saka ndo dambu jiko tukusha msika na msaka kubinga. Itaura kuti mafetraize umesuwa kawana. Saka kana waka wana kubinga, waka wana kubinga. Kunu kusiakovu mafetraize hakuna na nasu ya tisu kusiwa kuti. Mafetraize wa yuwa anu ya ele. Mvura ili kuna asima fetraize hakuna. Chawaka chawanga jikare na chukutumbe uzidi. Pawani suwe mkani kutu wanu wakwani suwe kuwa na kuhu. Saka naka. Saka isharamba ili nzara. Nukutumbe uki jikare asina fetraize. Hapana zosuni itamu storo kututenge fetraize inu dura. Uye zuwe zakare kana mbeo ya chuzakare. Yanga ilisho matu keji. Saka kututenge mbeo. Se kuwa makaka itazinu marae sikuwa nikwa. Atenda.
Inini ndanjida wako mfunza bozi ndo shamisika nezunenge shingo itika kura kutere kufapaka ruwa uondo kusuka na nasi wanwezi watikona warimu ya wanuguruma wafeti wose apana wakafa wasikufa waruwa mbajungu wezira wezi waka ruwa uondo wezi waruwa mbajungu wezira ndi ningi gamba rinika kumokufa kwa chakusi noma kutofa kura abnoma nukuti mafira waita kupe kutanga asu mafira utawaniyezi ni shakunyanya rini ya kutuchakuda unda kuma elections kama jishino mbole watu kutu hii kuna umwe munari supiri ya randa basari kura ya wangu wanu kwa jishino revi
akadi pa studio hapo inini ndi nungori ni mpunzo wani inini kwa African Union sadaki nana President Zuma nana President Mazisi ni wangu yesawa kuti ivo wanotaura kuti zvirango ngazvibviswe asi handisa ndambowanzwa pawanotaura vachiti hurumende yeZimbabwe chimbomira yekushungurudza vanhu chimbomira yekurova vanhu nekuuraya vanhu kunoitika nekupiswa kwevanhu nezanupiefu handiwanzi vachitsuura zvinhu izvozvozvo handisati ndavanzi vachitaura kuti Zimbabwe ndaisunungure Jobs kare because haisi kuteerera mirayo yacho yemuZimbabwe so zvinhu zvacho izvi kazvi ndavatarisawo kuti America iri kupirei zvirango Zimbabwe vasangotaure zvekuti ngazvibviswe ivo vasingataurowo kuti Zimbabwe iregedze zvairi kuita iregedze horo isu tatambura isu taneta nogara musango takuda kuuya kumusha
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Veruzhinji muMalaysia vari kutarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika iyi vaAnwar Ibrahim vachagadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika. Mumwedzi mitatu yapfuura mitengo yemikaka yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% uku zvirimwa zvakaita semurivo zvava kutengeswa nemitengo yakapetwa kana uye nyama yenguruve yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25%. Hurumende yeSouth Africa yaisa mauto pane nzvimbo ina dzinogaya magetsi zvichitevera kudzimwa dzimwa kwemagetsi uko vamwe vanoti zviri kukonzerwa nevanhu vanoda kukanganisa zvinhu munyika.
Tochienda kumutambo wenhabvu FIFA World Cup wakatambiwa nezuro kuQatar. Semazuva ose tinomukomana anofarira zvemutambo Brian Musekiwa. Brian, wakaona sei mutambo wanezuro uyu?
Halo mkoma wande. Mutambo wanezuro uyu mutambo wainakidza zvachose. Hatinirara kutaura paya paya ndikati we can't wait to see the blockbuster final involve Mbappe na Messi. Vanova vanotambira Argentina ne France. Mbappe for France, Messi for Argentina. Mutambo, I've been watching World Cup since 1980, but this World Cup yanga ine everything, yanga ine drama, yanga ine magoals, yanga ti feature two best soccer players in the world at the moment. And they were on top of the game. Was 5-0 over the you know, the golden boot, total golden boot, the tournament. It was just one drama to the other. So I like to think about France, young Yato Eda, Pakapira first half, Yakatunga, 2-0, but Yakatoka, the bang, and the substitution, I'm going to coach. Yanga is very, very good. Yafans have equalized, or with a comeback, those two goals to make it 2-2. But I don't have extra time. Right now, my boys are one each. Mutambo, we're penalty 3-3. My penalty. And my penalty, that is about the France in the Kwasa Kuwa. Then you have to keep away Argentina Martinez, where I is very good in my penalty. So, there is a suspect out there. Mutambo, I have my penalties. Argentina inokwanisa kutora mukombe. And then afara chaizvo kuti Argentina yawina Messi atora mukombe something changa asina mukeriya yake. Zvinove zvamupinza one of the best players to ever grace in the field of soccer.
Chi chakaitwa ne France chakaita kuti vatadze kuwana mukombe uyu.
Pane marumors akawanda. Pane marumors ekuti panga paine some sickness mukembe yavo. Zvinova zvinhu chandobhiliva because matambiro avakaita first half iyayo. Havana kutamba zvakanaka first half. Saka ndachikobhiliva kuti something is not right. The way yaipresa Argentina, because Argentina yakatanga ichipresa too much, haina kupa chance France kuti iite settle down. Zvinova zvakabatsira Argentina kuti itungamire by 2-0 to 0. And also Messi was very good. Akasamba game rakatamba akaratidza vanhu kuti inyanzvi ndiye akachidictator the pace mugame. Saka those are the three things vandosuspecta kuti ndozvakaita kuti France ilose. And also zvinozoenda kumapenalties. Kumapenalties inenge yavo a matter of who can take or who can score or who can save. And the keeper was Martinez. The keeper was a follower from Abbas Langa Arsenal. Munar is very good at saving my penalties.
Saka Messi Amira Papi Munoro Ndoye Mtambo Enavu.
I would say Messi could be the best in this world. But you know what the best because how could he be the best yet? Another three World Cups like Pele. But I would say Atongo among the best three. Yes, only three. Messi, Diego Maradona, and Armando Pele. Only three, I would say, in each generation, know the greats. The Uti, it will take a very long time. But it's one, Pasakwana Mumtamba, as I say, Akwasakwashi by a lot. Mukandri Make, Muklap Yake, even his personal achievements. It's not easy.
Mukutera Kwakaita Mtambo and Avugu Yunezuro. Unaona kuti Mbappe akamira papi munoronde yemutambo wenhabvu.
Trajectory ya Mbappe ndiye kuti andori ahead of vamwe chuwava Pele na Maradona in terms of my statistics. Because the age. Zvaachivha now, zvinhu zvisina kuachivhwa with the others. Saka ndiri kumuona ari mutambo wekuti kana mwari akakomborera kuti akwanise kulasta the same years in terms of career like others, he could be the best. Mbappe mutambi wachange tichiona isusu after Messi retire. Ndiye mutambi achange ari munhu achange achiita illuminate the soccer world.
Haiwa, Brian, tinotenda zvikuru nemashoko awatibatsira nawo tichiti makurukoto kuArgentina pakuhwina kwayakaita mutambo wenhabvu ikatora mukombe weFIFA World Cup. Tinotenda chaizvo, Brian.
Thank you, Mkoma Wande.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinoemba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pePVO bill rakapatsiswa nedare reHouse of Assembly. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zviimbiso zvayo uye kurega kuramba ichinyepera varayiridzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhabvu weFIFA World Cup mushure mekukunda chikwata cheFrance nezvibodzwa 4-2 pamapenalty. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wandee.